Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, nyamavhuvhu 29, 2018. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance Nelson Chamisa vanofanirwa kutambira mutongo wakabuda mumatare edzimhosva wekuti vamunanga gwandu vakakunda musarudzo. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanosangana negurukota rekuGermany rinoona nezvekudyidzana munyaya dzeupfumi pamwe nebudiriro, vachibvumirana kuumba komisheni ichaona nezvekusimbaradza ukama nekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Sangano refema in early warning systems kana kuti FuseNet raburisa mashoko ekuti Zimbabwe yatarisana nekushayikwa kwemvura inokwanira zvirimwa mwaka uno kusvika muna kurume 2019. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanofanirwa kutambira mutongo wakabuda mumatare edzimhosva wekuti vaemarson munangagwa vezanupf ndo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iye.
Vachitaura mushure mekutoreswa mhiko kwavamunangagwa, vaRamaphosa vanoti kukundwa kwavaChamisa hakufanire kudzora kubudirira kwenyika mumashure. VaRamaphosa vanoti musarudzo dzose dzinoitwa pane vanokunda vamwe vachikundwa, asi izvi hazvirevi kuti ndipo panenge paperera sarungano kune avo vanenge vakundwa musarudzo. Vachitaura kekutanga nemugovera vaChamisa vakati ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakati vamunangagwa ndivo vakakunda. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaGideon Chitanga vanoti mashoko avaRamaphosa anoratidza kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakazvipira kushanda pamwe nehurumende yavamunangagwa.
Kukurudzira kwakaitwa nava Ramaphosa kuti vaChamisa vabvume maresults emaelections kunoratidza kuti nyika dzakagarisana neZimbabwe nevatungamiri vadzo vari kuda kuti nyaya yeZimbabwe kusawirirana pakuitwa kwemaelections ipere. Vari kutarisira Zimbabwe ine runyararo, vanoda Zimbabwe yavanogona kushanda nayo nekushanda nevatungamiri vayo pasina kupikisana. Ndoona kuti
vachitanga vanoti havaoni vaChamisa vachisvika kure nenyaya yavari kuda kuramba vachisimudzira, uyewo havaoni mhuri yeZimbabwe ichiramba ichiratidzira kusafara kwayo nezvakabuda musarudzo iyi.
Kupedzwa kwakaitwa nyaya yekucourt ndiwo maperere ayo. Handioni vaChamisa vachinyanyoenda mberi nekukwikwidza zvakabuda musarudzo, nokuti nzira yavakatora yekuenda kumutemo yanga yakanaka hayo, asi kana yangosvika Constitutional Court hakusisina kwokuenda. Handioni zvevanhu veZimbabwe vaine nyota yekuenda mastreets vachidemonstrata. Ndofunga kuti chavari kutarisa chavanoda iko zvino kuikonomi yenyika isimukire, vagone kuwana mabasa, vagone kusimudzira upenyu hwavo. Ndoona senge kuti nenyika dzakatenderedza Zimbabwe ndo zvadziri kutarisirawo uye ndo zvadziri kuda kuti nyika iyi igone kufambira mberi.
Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, kusanganisira vemapato anopikisa, havazi kutenderana nemashoko avaRamaphosa. Vazhinji vavo vanoti ichokwadi kuti vaChamisa ndo vakakunda musarudzo iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaSimbarashe Mujei vanoti zvagara zvichizivikanwa kuti vaRamaphosa mutsigiri mukuru weZANUPF.
Tinotovana vaRamaphosa irari nyaya kuti shamisa zvikuru yedu isusu seMDC iri muno muJohannesburg, because tinozviziva kuti semaneighboring countries even African Union yaneta nenyaya yeZimbabwe, saka ivo vanongoda kuti nyaya yeZimbabwe zvingopfuura iyi dambudziko remuzimbabwe anoziva kuti ilegitimacy yegovernment iyo vanoda kungoti zvingopfuura but legitimacy inobva kuvanhuka inobva through free and fair election zvino ndo zvisiri kuitika muzimbabwe iyo vana maposa pavaripo pavakarwira zvisunungukuro esouth africa vanozviziva kuti makots nguva yeapartheid aishandiswa kutsvanyira vanhu vatema but ivo vaizvitambira here iye vaitarisirwa nguva iyoyo kuti varemekedze majajmendi emakots but vaisazvitambira nokuti vaiona kuti makotsi avo ari kushandiswa kutsvanyira vanhu vatema ndo zvimwe chete nesu purezidendi vedu vachamisa vakati tinoremekedza majajes edu nezvaakaita but hatitambire jajmendi yavakaita nokuti iri bias iri kurerekera kusaidi kwezanup f ivo vana maposa as a south african president vanozviziva kuti zanup f aive nemunhu vakaita judicial of inquiry yemaelections emuzimbabwe a 2002 akabuda pachena kuti zanup f aive nemaelections emuzimbabwe vanozviziva saivo varingodawo kuti zviite zvipfuure plus zvakare tino ese ivo semukuru wenc nc yakabuda pachena kuti yakarerekera kumaliberation movement kuti vanosapotana pachavo seliberation movement hazvitishamise kana ramaposa sapresident wenc achibuda achiti vachamisa ngavatambira hazvitishamise nokuti tinoziva ivo rutivi rwavakarerekera asi hazvo isusu purezidendi vedu vakabuda pachena vakati tinorespect decision yemajaji but hatiitambiri haisitombori mhosva nokuti zanu takatarisa pari zvino havasi kuratidza kuti vanhu vane legitimacy vanhu vanodiwa nevanhu kozvino vari kusunga vatungamiri veparty redu ini nditori mumwe wevasungwa ini nditori munhu handiri best koko kusouth africa but ndimuno muzimbabwe munhu handisikwanisa kuva ikoko nokuti ndiri kufanira kumbwi atenda makotsi cheku ndaangosungwa ngopowa mhosva nokuti ndindisi saka izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti tisatambire zvinhu zvakaiti zviri kuda kumakotsi iwo nokuti makotsi ari kushandiswa kutsvanyira vanhu isystemu yehurumende kushandiswa kutsvanyira vanhu
mutungamiri weprogressive peoples party vatimothy chiguvare vanoti varamaposa havana kodzero yekuwirirana neutongi hunotsigira vanhu vanotyora kodzero dzavanhu
hazvina kukodzera kuti varamaposa vakumbire mutungamiriri webato remdc alliance kuti atambire mutongo wedare agobvumirana nawo isu tichiti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika yezimbabwe vamunangagwa vane mhosva dzavainadzo semutungamiriri wemauto ezimbabwe maererano nekupfurwa kwakaitwa vana vatanhatu vakapfurwa kana kuti vanhu vatanhatu vakapfurwa musi waianaunswa maelections muharare mhosva iyi inoda kufanira kutongwa kana yatongwa vamunangagwa vaonekwa vasina mhosva ndo patichazotaura kuti tione kuti mutongo wakapiwa nedare resupreme court ndiwo here kana kuti kwete nekuti dare iri renyaya yeava vanhu vakapfurwa vanokwana vatanhatu harisati rajekeswa isu tiri kuda kuti dare iri rijekeswe chokutanga ndo chatiri kukumbira kana izvo zvaita isu tozoti tozotaurirana vamunangagwa vakodzere kuti vaite mutungamiriri wenyika vasina kukiriwa nedare nhau yavo yekupfurwa kwevanhu vanokwana vatanhatu isina kutongwa
machechi emuzimbabwe ari kukurudzira kuti vamunangagwa vatambanudze zvechokwadi ruoko rwavo vachikoka zviri pachena vachamisa kuti vashande vose nekuti vaviri ava vane rutsigiro rwakaenzana pachitariswa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 mujohannesburg south africa ndini More Blessing Munjoma.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakasangana nezuro negurukota rekuGermany rinoona nezvekudyidzana munyaya dzehupfumi pamwe nebudiriro vaGerd Müller vakabvumirana kuumba komisheni yechaona nezvekusimbaradza ukama nekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo, vaChinamasa vakati vakafara kushanyirwa navaMula, vakati vakataura nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuhidzana kwenyika mbiri idzi, chikwereti cheZimbabwe kuGermany, zvirango zvehupfumi pamwe nekuti Zimbabwe itange zvekare kuwana rutsigiro rwemari neunyanzvi kubva kuGermany. Vakatiwo vakazeya zvimwe zvingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo kune dzimwe nyika nemasangano epasi rose pamwe nekuti igadziridze ukama hwayo nenyika dzepasi rose.
Tataurawo nyaya yemalines of credit. Germany ndiyo nyika yaitipa mari yechikwerete yakawanda pasati pava nemasanctions. Saka tiri kuda kuti titange kupiwa chikwereti zvakare. Saka tawirirana kuti tiumbe joint commission pakati pedu neGermany, uye tingafare chose kana commission ikatanga kuita misangano nekukasika.
VaChinamasa vakati vakabvumiranawo kushanda pamwe chete panyaya yekudzidzisa vanhu zvidzidzo zvemabasa emaoko kana kuti vocational training, nechinangwa chekuti vanhu vakwanise kuzvishandira pamwe nekupinza vamwe mabasa. Zimbabwe yakatarirwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia nenyika dzekuEurope nekuda kweutongi hweudzvanyiriri, kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita sarudzo dzisina kujeka. Vamula vakati vakafara kuuya kuZimbabwe mushure mekunge Zimbabwe yagadza mutungamiriri mutsva zvichitevera sarudzo dzemwedzi wapfuura idzo dzakazosimbiswa nedare repamusorosoro munyika. Vakati zvakakosha kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaite zvavakavimbisa kuita zvekuremekedza kodzero dzevanhu, kusanganisira mapato anopikisa pamwe nekuremekedza nekutevedza mitongo yematare edzimhosva. Vamula vakati Germany nedunhu rese reEurope vanoda runyararo muZimbabwe, ndosaka vachida kuti vaMnangagwa vaite zvavakavimbisa. Vakatiwo Germany inoda kuona upenyu hwevanhu vekumaruwa uchisimudzirwa, ndosaka iri kuda kushanda neZimbabwe mukusimudzira ruzivo rwevanhu pamabasa emaoko. Vakatiwo Joint Commission yavachaumba neZimbabwe ichaziya zvese zvingaitwe uye kuti Germany ingabatsire sei vanhu vemuZimbabwe kuti vabudirire. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti kunyange hazvo makurukota vaMnangagwa ari kuramba achiita basa ravo, ari kuita izvi zviri kunze kwemutemo sezvo mutemo uchiti zvigaro zvavo zvinopera panogadzwa mutungamiriri wenyika mushure mesarudzo. Izvi zviri mubumbiro remutemo yenyika pasi pesection 108 subsection 1c. VaMnangagwa vakagadzwa kuva mutungamiriri wenyika nemusi wesvondo uye havasati vadoma dare remakurukota avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vatanhatu vari kutyirwa kuti vanogona kunge vakatsva vakafira mumatura eGrand Marketing Board kana kuti GMB kuLions Den kuMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vari kufungidzirwa vakatsvira mumoto vashandi veGMB vaitsvaira matura. Gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri varamba kutaura nezveuwandu hwevanhu vakafa, vachiti vachadzivisa veruzhinji kana vapedza kutsvaga vanhu mumatura ose.
It's too early for me to make any pronouncements at this stage. Though of course quite a number of people were affected.
Vashiri vakati pari zvino havazive chakakonzeresa kuputika kwakaitika, kunyange vamwe vachiti zvakakonzerwa nekusafamba zvakanaka kwemagetsi. Mumwe anga ari pedyo nematura paakaputika ndiva Timothy Tinaro vanogara muLions Den. VaTinaro vanotsanangira zvakaitika.
Kunze kungoti zvinhu zvandishoka, because impact indainzwa ndiri pabike ndichitobva kumunda, then nemadebris zvabva paputika pacho. Zvinotyisa because imwe chinhu ndichi chikongrete block chinorema bhoti angoti about 5 tons choshik chabva papozicho chichithrow away ndifunga for about 20 meters away. Ndinoone nevana vabva kuzimplaza they are helping vapinda mukati varimo vari kuriti.
VaTinaro vanoti vaona mitumbi mitatu uye mumwe anonzi afa achienda kuchipatara chemuchinhoi.
Vanhu vafaini vandaona confirmed before. One ari kuenda kuchipatara ndingangoti ndiya wech 4 ari kunzi wech 4 and mabenzi ava anoratidza kuti ndeye gasi machira vaita vanhu veza vese vafa. Nivaenda kuchipatara vangachiratidza kuti igasi ravapisa.
Vanhu vatatu vakaburitswa vari vapenyu vakaendeswa kuchipatara chemuchinhoi, asi mumwe wavo ainge akanyanya kutsva akaendeswa kuchipatara chepari renyatwa. Matura ekuLions Den ndiwo akakurisa munyika yose. Ndakamirira Studio 7 kuLions Den, ndini Arthur Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318 Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vaimbo wa miriri wezano PF mudare reparamende kurushinga vawanda mashange avakadzingwa mubato iri mukupera kwegorera pera vachinzi vainge vari muchikwata cheG40 chaitsigira vaimbo wa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vanoti vakadzingwa papurazi ravo repabwino farm kubhindura zvisiri pamutemo. Vamashange vanga vachinetsana zvikuru navatinashe Matangira, mwana wenhengo yedare reparamende inomirira zano PF kubhindura South, varemigius Matangira. Vamashange vanoti wenyaya yekudzingwa iyi yakawedzerwa nekuda kwekupindira kwegurukota rezveminda vaparenzi Shiri. Studio 7 aina kukwanisa kubata vaShiri kana vatinashe Matangira panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamashange.
Purazi kwangu ndakapuwa offer letter 2014. Offer letter yanga ine hectareji ine 239. Ndikandoshoiwa nevanhukuministri ndikanogara zviri pamutemo. And pese apa ndaandiri kupurazi. So 2015 tine mwana wa Honorable Matangira anozinashe Matangira akabva auya akabva invade another section of the farm ndokubva agara ipapo pa 2015, 2016, 2017. Then the issue was not solved. Ikabva ndaapprocha the NESA, the Minister of Land vamombeshora vakati anofanira kubva ipapo sadyiwa another piece of land oenda ipapo since my farm is below the maximum farm size than one and any more and less than 450 hectares in the 239. So I was surprised. Then after that the Tora issue is the Apana Sanga Chifamba, I've taken this issue to end an eye court where I can apply for eviction 2018. So the issue was before the court, the Renda court where I could start 28 May, the Magwetangu, Petoraki. I caught Saka. The issue was before the court, there was media judgment also, and the Kanyoria Lands Commission, who are good to run the issue, my land, yes, not the Minister of Lands. Saka, the Lands Commission, I got this issue before the court, the media outcome here, the court. So I was surprised yesterday, the phone on the provincial lands officer announced that there, as indeed in the Shike was found, story with the draw, yeah, if I'm wrong. Well, the issue was before the court.
Saka, vaka kuudza here kuti sei vanga vakutora Brazil?
Apana zvikonzero zvine musoro Blessing zvakataurwa. It's just mere political victimization. You know, the Minister of Lands, the parents Shiri, he akaimposed kwa kuita senator kuRushinga, and it happened to be I was the former MP of kuRushinga constituents, and the contest under NPF Rushinga constituents. Like, I think this is just a mere political victimization. Because I think if you are someone who is level-headed, Arugutera rule of law, there was no need for the minister to either rush to make such kind of decision. One, the issue was before the court, the High Court. And secondly, Tine voted like a guide on the parliament. The Land Commission iri kuti yakuongorora nyaya dzese dzokunetsana dzekudzokutsakawadzana kuri kuitika kumapurazi.
Makadzokera here kumatare kunoti nyaya iyi kunyange yanga isati yaziyiwa purazi racho ratorwa?
Ya, ndo zvandati I've engaged my lawyers to get a appeal against that decision, kuti the decision iyi I've got that constitutional right yokuti ndiwane farm as a Zimbabwean. And I'm being surprised that this kind of administration yaitwa ngozi mtikatarisa kumashure. Yes, vamugabe vapa wangu ari muofisi. We had amai mujuru pavakabuda muzanu PF. Mapurazi awo haana kubvira abatwa. vese vakava vakambodzingwa vana mutsvangwa wekenemwe vana mutsvangwa vana brigadier Gakripa Mutambara vari kuNPP hapana mapurazi avakabatwa. Ava ndivo vaakuti anenge asiri kuenderana nawo they will find a way to punish neuchandisa the two yemapurazi.
Asi tiri kuona kauti ndo zvimwe chete zvinenge zviri kutaurwa kuti varida kuitawo mapurazi ava mugabe vacho.
Yeah, that much zvirungozviona zviringocirculator in the media, but inini handina mauti kufarm. Kana vari vada kuzviita chaizvo ngavatsaivo vese vane mapurazi mairi matatu, they are known. They should first surrender mapurazi avainawo mairi matatu so that mazimbabwens asina mapurazi owana minda.
Vaimbova miriri wezano PF mudare reparamende kurushinga kumashandalen central wawanda mashange vanga vari parunare kurushinga kwakare na Blessing Zulu wa Studio 7. Sangano refemine early warning systems network kana kuti FuseNet raburitsa mashoko yekuti Zimbabwe yakatarisana nekushayikwa kwemvura inokwanira zvirimwa mwaka uno kusvika muna kurume 2019. FuseNet inoti chibage chichashayikwa munzvimbo dzinosanganisira Matabeleland North nemamwe matunhu ari kuchamhembe kwenyika. Nyanzvi mune zvekurima nemamiriro ekunze uye vachishanda nesangano reTrade and Industrial Policy Strategies, Dr. Shakespeare Mudombi, vanoti hurumende inofanira kukurumidza kupa vanhu mbeu dzinogona kurarama nemvura shoma uye mbeu dzezvirimwa zvinokurumidza kuibva. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Mudombi kuti tinzwisise nezvenyaya iye.
Panyaya yekutarisana nenyaya mvura ingangoita shoma iyi tingangoitarisa mucontext yeEl Nino zvinova zvinorelata pakuti zvino affecta ma region yakati kurei zvichikonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Saka zvino resulta in mvura shoma inenge yakunaya, or in some areas mvura anogona kupetsira kuwana mvura yakawanda. But nekutarisana kwefocus yatinayo kuratidza kuti Southern Africa inenge ine mvura shoma, particularly Zimbabwe inenge ichizowana mvura shoma. Izvo zvicha affecta zvirimwa zvedu nezvipfuyo zvedu.
Nyika ingagadzirira sei kuti zvisanyanya kurwadza?
Pane nzira dzakatowanda dzekuti nyika ingagadzirira kuredusa maeffects acho atingatarisana nawo. Particularly tikatarisa pane maorgans siri atingatarisa ekuti kugovernment totiwo kumafarmers totiwo kunevanopa ruzivo rwezvokurima vanhu tingati maextension workers. Kugovernment ingabetsera zvakanyanya kunyanya pakuita kuti varimi vedu vave ne up to date information yekuti vangadzivirira sei kana kuti vangaredusa sei ii risk yavangawana pamvura shoma iyi. Saka chokutanga varimi vedu vanonyanya kuda information, saka government ipapo through the weather forecasting services vanoda information, particularly information inotarisa munguva refu neinformation inotarisa panguva yakati dopokei zvingava zvokuti short term pachirungu anomati long term focus nemashort term focus. Saka iyo information yekuti mafarmers vanoida yokuti vagadzirire pakurima. Then chimwe chinhu chiri important chekuti hurumende inofarwa kubetsera ndechekuti mafarmers ave nemainputs anoindirana nemamiriro ekunze waya, particularly zvatingati madrought resistant crops, and also atinoti mbeu dziya dzinokurumidza kuibva dzekuti kunyange kuri kuti kukazeta zvako kunyanya kuoma kumberuko vanokwanisa kunge vatodyara zvirimwa zvavo zvikakurumidza kuibva. Saka ndo zvinhu zvatinoti zviri critical. And also munguva pfupiwo pane pekuti dzimwe mhuri dzedza kuto netsekana nenzara, ipapo hurumende inogona kuvabetsera nechikafu kuti vakwanise kunge vachishanda paminda yavo vane chikafu chakakwana.
Nyaya iyi inogona kudzivirirwa here?
Kuidzivirira inonetsa kudzivirira nenyaya yokuti pamaresponses atinotarisira kwatinoti kwokuchinja kwokunze kune pachirungu yavanoti mitigation nemwe inonzi adaptation. Asi nenyaya yekuti takutosangana nema effects ana ekuchinja kwekunze. Munguva pfupi hatiri nayo hatikwanisi kudzivirira zvinhu asi chatinokwanisa kuita kureducer ma impacts acho ndopanozopinda ma measures akaita sewaya yekushandisa kudiridzira zvinana irrigation izvozvo oro kushandisa zvirimwa zvinokwanisa kuresista hoku mvura shoma izvozvo zvinoita kuti tireduce the risk yatinowana kubva kuchi climate change. Saka chiripo ndechokuti mafarmers edu chatinomakurudzira ndechokuti adini adapt kungava iko kuti vangaita manzira idzodzi dzinoita kuti dzireduce ma effects ekuchinja kwemamiriro ekunze waya.
Nyanzvi mune zvekurima vachishanda nesangano reTrade and Industrial Policy Strategies Dr. Shakespeare Mudombi vari parunare muPretoria, South Africa, natanonoka wande weStudio 7. Mutewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuparura chirongwa chekurima cheAgribusiness Conference nasi kunhandare yeHarare Showgrounds muHarare, uko kuri kutariserwa kusangana vemabhizimusi, varimi pamwe nevehurumende kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Dingindira regore rino rinotarisa kubva kwezvirimwa muminda zvichipinda mumaindastiri uye kubatanidza mapoka maviri aya mune zvebudiriro kana kuti field to industry, produce, connect and develop. Mwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi vari kutarisirwawo kuve munyarikani akakokwa kuzotaura pamusangano wevarimi nevemigodhi weMinex. Mukutarisa nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvekurima vachishanda nesangano reTotal Farm Solutions vatapiwa Mugabe.
Agricultural show zvainobatsira ndezvekuti inguva yekuti varimi vanouya vachizodzidza. Agriculture inoramba ichichinja mwaka nemwaka. So paagricultural show apa macompanies anouya nematechnology akasiyana siyana anobatsira varimi. So zvakakosha kuti varimi vange vachiuya vachidzidza zvinyowani nemamethods ari nani anobatsira pakurima kuti gohwo ravo rizonge richivadudzika.
Totarisawo vemakambani anoshanda nezvine chekuita nevarimi, vane here business nemikana yekuvandudza zvavanoita yavanowana muchiti kwechi?
Uyu ndo mukana wakanaka wekuti vanotengesa zvavanotengesa vemakambani vakwanise kusangana nevarimi vakawanda panzvimbo imwe chete vachivaratidzawo zvavanoita. So it's mukana wakanaka wekuti vanotengesa vatengese kune varimi vanenge vaungana panzvimbo imwe chete.
Kuno zvimwe zvakawanda wanda zvinenge zvichiitika pasi rose zvakafanana nana global warming, kuchinja kuri kuita pasi rose munyaya dzemamiriro ekunze. Kune here vanouyawo vachidzidzisa vachitaura nezvazvo izvi zvichibatsira varimi?
Hongu ndomukana wacho vanouya vakasiyana siyana kunze kwenyika vachinge vachizotaura nevarimi vachivadzidzisa about ma products anowanika kunze kwenyika uyezve zviri kuchinja zviri kushanduka munyaya dzeagriculture pasi rose. Saka mukana wakanaka wekuti vanenge vachiuya vanokwanisa kusangana nazvo izvozvo izvi. Uyezve kana varimi vachiuya panzvimbo imwe chete ine makambani akawanda zvinovasevhera macosts pane kuti vazofamba kumakambani akasiyana siyana akapararira nyika yose, vakauya panzvimbo imwe chete vanosangana nemakambani akawanda wanda zvichivabatsira ivo varimi kurijisa macosts ekufamba vachitsvaga zvavanotsvaga.
Imi senyanzvi mune nyaya dzezvekurima, zvikurudziro yamuri kukanda kuvarimi nenguva yatiri nepane mwaka ndeye kuti kudii?
Kurudziro ndeye kuti varimi ngavagadzirire kunyanya nyaya dzekutora masoil samples. Ivhu redu rinoda kutariswa, rinoda kuvhenekwa. Ngavavheneke nguva ichiripo mwaka usati wasvika kuti vazive zvinoda kupinda muvhu ravo, vasaita zvekurima vachiita zvekufembera fembera kana kukanda hakata.
Vanga vari nyanzvi mune zvekurima vachishanda nesangano reTotal Farm Solutions vatapiwa Mugabe vari parunhare vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanokurudzira mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa kutambira mutongo wakabuda mudare redzimhosva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Standikile Muhlanga.